maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina ndira 26/2023. Makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala votadza kumira pamberi pedare sezvo urwere rwavo huri kunzi wakomba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti Zimbabwe ine chikafu chakakwana mumatura kunyangwe hazvo masangana noparubatsiro ari kuti vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara. Imwe shoroma vaElon Musk vanoti vari kuda kuunza masaisai eInternet anoshanda zviri nyore kumaruwa kunyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vanonzi varwara zvakanyanyisa vari kujeri zvaita kuti kutongwa kwenyaya yavo yekunzi vakavhiringidza mafambiro enyaya mumatare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwenhengo yebato ravo Residents Coalition for Change muzvare More Blessing Ali kutadze kuenderera mberi nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vasikala havana kuya kudare nhasi vachinzi varwara zvakaipisisa kujeri rechikurubhi Maximum Security Prison uko kwavari kuchengeterwa kubva zvavakasungwa gore rapera. Vanoshanda kunochengetwa vasungwa avo vasina kuda kudongwa nemazita vati vasikala vatadza kukwira mumotokari inotakura vasungwa nekusanzwa zvakanaka kwavari kuita uku. Rimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo vati vauye kutoita chipatapata kuona kuti vasikala vaonekwe nana chiremba. Vankomo vati vari kushushikana zvikuru kuti matare ari kuramba achinyima vasikala mukana wokubvisa mari yechibatiso. Pakatariswawo nyaya yekuti vasikala pachavo igweta rinoshanda mumatare umu pamwe nekurwara kwavari kuita vari muusungwa. Vasikala vakaisa zvikumbiro 12 zvekuti vapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso asi pose pavakaenda kudarira magistrate nekudarira pamusoro vainyimwa mukana uyu.
Vasikala asi munhu anongova kuti vasikala igweta uye ndi officer of court. Vasikala vanorepresenta constituency mudare reparamende. Vasikala vanotarisirwa pamutemo kuti vanonzi havasati vava nemhosva kusvika dare ratonga kuti vane mhosva. Naizvozvo nyaya yekuti vanogara muchirongo kwemwedzi inodarika mwedzi misere zvino zvinotirwadza. Uye uchitarisana nenyaya dzavanenge vakava nadzo semagweta vane nyaya dzepamberi pedare dzinokwanisa kuita ina zvinopedzisira zvava kukuremera segweta asi munoramba wakashingirira.
Vasikala vakamboonekwa nana chiremba vavo pamwe nana chiremba vehurumende vari kujeri kwakare masvondo mashoma adarika. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services muzvare Meya Kanyezi kuti tinzwe kuti vasikala vakwanisa kuonekwa nana chiremba here nekurwara kwavaita sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo zanu PF vapaya sijamba mukandi au vakato bvuma mosha iyi mudareredzi mosha vave muusungwa vakazopomerwawo zvakare imwe mosha yekuvhiringidza mapurisa kuferefeta nyaya mumatare kuburikidza nemashoko avanonzi vakataura ane chekuita nekupambwa nekuzopondwa kwamuzvare Ali iyo yanga ichifanira kunzwikwa nhasi pamusoro penyaya mbiri idzi vasikala vari pakati pekutongwa neimwe nyaya yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2021 zvichitevera kuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano rejuly 31st movement iro rinotungamirirwa navajacob ngarivhume kuratidzira uku kwakazotadza kubudirira mushure mekunge vangarivhume nevamwe vasungwa masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kuratidzira murunyararo kunobvumirwa pasi pebumbiro remitemo yenyika ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Poita maonero akasiyana pakuti urongwa hwekuuya munyika kwemasaisai achabva kukambani yeshoroma vaElon Musk yeSpaceX kuchabatsira here kana kuti kwete. Mutori wedu wenhau Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo wavainge vabvunzwa padande mutandiro vakatenga gore rapera reTwitter kuti Starlink yavo ichauya here kuAfrica, vaMusk vakati hongu, vachitova vakagadzirira kushanda munyika dzose dzavanenge vapiwa mvumo. Asi hapana kujeka kuti kambani iyi ichapiwa resonance here kana kuti kwete muZimbabwe. Munyori mukuru mubazi rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti ICT Dr. Biola Chirume vanoti kambani iyi haisati yave neresonance rekushanda muZimbabwe uye haisati yatotumira kana mapepa acho ekuti inoda resonance. Asi kambani iyi inoti padande mutande rayo masaisai ayo muZimbabwe semune dzimwe nyika muAfrica achange ave kogore rino. Nyanzvi munyaya dzezveumhizha mukufambiswa kwemashoko dzinoti zvinonetsa kuti hurumende dzakaita seZimbabwe dzinombodzima masaisai eInternet kana vanhu vachiratidzira dzitendere kushandiswa kwemasaisai eStarlink. Asi umhizha hwepamusorosoro hwekambani iyi hunoita kuti ishande hayo chero kwayada. Semuenzaniso, kambani iyi iri kushanda muIran pasina kutenderana nehurumende yenyika iyi iyo iri kudzima Internet kuti vanhu vasaratidzire. Mukuru wemisa Zimbabwe sangano rinorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko kusanganisira kushandiswa kweInternet pasina kumbonyikidzwa vatavani moyo vanoti kudzima Internet kuchikora kodzero dzevanhu.
Chachijairire mudunhu reAfrica kuti vanhu kana vakuda kuenda kusarudzo vari muzvigaro vanomhanya kundodhingura madande mutande kuti vanhu vasashambadzire mashoko avo zvakakosha kune vanenge vachida kuti ashambadzirwe.
Kunze kwekuisa masaisai kuIran, Starlink yakaitawo zvimwe chetezvo kuUkraine mushure mekunge Russia yabomba magwenya eInternet. Hapana hapo kuwirirana kuti Starlink inokwanisa kuderedza mutengo here kana kuti kwete. Muongorori akazvimirira munyaya dzeumhizha wekufambiswa kwemashoko vaFarai Mudzingwa vanoti zvinonetsa pari zvino kuziva kuti mutengo unenge wakamira sei.
Hatisati takuziva kuti paichatanga kushanda muZimbabwe. Zvine zvichiita mari kuti uwane dishi racho rinozobata satellite internet. Zvine zvichiita mari pamwedzi wega wega kuti utenge internet access yacho.
Asi vaSoul Kabweza avo vanoshanda nebepa nhau repadande mutande reTexim vanoti kuvepo kwemakambani akawanda kunogona kuderedza mutengo.
Zvikaitika izvozvi zvekuti vakwanisa kuisa internet iyi zvinobva zvaita kuti paite competition pamitengo, mitengo yobva yaderera. Kachinji kacho ndo zvazvinoita.
Mashoko aya atsinirwa navamoyo.
Mukufamba kwedu nemukunjera kwedu tinoona zvikurusa kuti madande mutande anowanzoreruka muhomwe dzevanoshandisa kana pachinge pane huwandu hwevanhu vari kumapa.
Nevenyuro yeReuters inoti Starlink inoda kuwanisa vanhu masaisai eInternet nemutengo wakaderera uye ichisvika kumaruwa. Masatellite Starlink epasi pasi anoita madhora mazana matanhatu kana kuti $600 pasina mari yekutakura kana kuti shipping. Asi vaMusk vanoti chinangwa chavo ndechekuti vaderedze mutengo kusvika pamadhora zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti $187. Pachitariswa makambani eInternet muZimbabwe anoti Liquid Home, Tel One, Utande ne Telco, Starlink ndiyo ine mutengo uri pasi zvakanyanya pari zvino. Makambani emunyika aya arikunza masaisai eInternet achishandisa satellite uye munhu unofanirwa kuti uve nezvikwanisiro zvinosanganisira dishi rakafanana nere kubata mifananidzo yeTV kuti ukwanise kuwana masaisai aya. Panyaya yeStarlink yekuti ichabatsira zvakanyanya vekumaruwa vamudzingwa vati havaoni sekuti kuveko kwekambani iyi kuchabatsira sezvo paine zvimhinga mupinyi zvakanyanya.
Vanhu vari munzvimbo idzi mukazvitarisisa vakawanda vacho havana magetsi, havana malaptop, havana mafoni, saka vanogona vasina need chaiyo yekuti vashandise Starlink. But zvinotaurwa nevanhu vanounza service yacho is yes, it will make it possible kuti inge ichiwanikwa Starlink iyi munzvimbo dzisingasvike maproviders agara ariko.
Taedza kunzwa kubva kumukuru wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe vaGift Machengete kuti urongwa hwekuuya kweStarlink muZimbabwe hwasvika papi, asi vange vasati vapindura mibvunzo yavange vavimbisa kupindura. MuAfrica, nyika dzakatopa kambani yeStarlink maresinesi dzinosanganisira Malawi, Nigeria neMozambique. Pari zvino nyika 45 dziri kushandisa masaisai eInternet eStarlink. Nyika idzi dzinosanganisira America, Canada, Australia, New Zealand, Denmark, France neUnited Kingdom. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuSenegal kumusangano wezvokurudzira kurimwa kwechikafu muAfrica kana kuti Feed Africa Summit wakarongwa neAfrican Union pamwe chete nebhanga reAfrican Development Bank kana kuti ADB kuti Africa ikwanise kuva nechikafu chekutengesera pasi rose. ADB yakazivisa pamusangano uyu kuti yainge yaumba homwe yemabhiriyoni 10 yekusimudzira mabasa ekurima muAfrica. Vachitaura kumusangano uyu, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vamwe vatungamiri kuti Zimbabwe ine chikafu chakakwana mumatura. Asi masangano akaita seWorld Food Program anoti vanhu vanoda kusvika zvikamu 30 nezvisere kubva muzana kana kuti 38% vari kumaruwa muZimbabwe vakatarisana nenzara inotyisa. Uye sangano iri rinoti riri kuenderera mberi nekubatsira vanhu ava. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mukuru mukufambiswa kwemashoko kana kuti communications officer weWFP munyika vatatenda macheka vanoti hurumende ine mutoro mukuru wekubatsira vanhu mamiriyoni 3 nemazana zviuru kana kuti 3.1 miriyoni nezvekudya kumaruwa mumatunhu madiki 52.
Kubatsira ruzhinji rweZimbabwe usina chokudya chakakwana. Hurumende yeZimbabwe iri kutarisira kubatsira vanhu vanosvika 3.1 miliyoni mumatunhu 52 kana kuti madistrict 52 munguva ino yekuti ruzhinji runenge rusina chekudya chakakwana. Izvi zvichange zvichiitwa maringe nechirongwa cheNational Food Deficit Mitigation Strategy.
Vatiwo nzara haisi kumaruzevha chete vachiti yapunya chisero kunyange mumadhorobha. Vamacheka vano WFP nemamwe masangano vari kubatsira dzimba zviuru 20 kana kuti 20,000 mumadhorobha pasi pechirongwa cheUrban Cash Based Assistance chinofambidzana nechirongwa chehurumende cheHarmonized Social Cash Transfer Program.
Asi zvichakadaro nzara haisi kumaruwa chete. Tinoona kuti kunyange mumadhorobha kune vari kushayiwawo cheuviri, vari kutadza kuisa chikafu patebho kuti vakwanise kudya. Naizvozvo WFP ine chirongwa chavo cheUrban Cash Based Assistance chiri kungokwanisa kubatsira vanhu 20,000 chete.
Gurukota rezvekurima vaNchas Masuka vanobvuma kuti pane dambudziko renzara kuvanhu vakawanda munyika, asi vanoti hurumende yakagadzirira zvakasimba sezvo Grain Marketing Board kana kuti GMB ine chibage matani zviuru 553 nezvisere kana kuti 538,000 tons.
Mabarwa ari kuGMB pari zvino akawandisa tine 538,000 metric tons. Saka kubva pano kusvika patinonosvika muna May apa chiva pavo seivavo hapana kana 100,000 metric tons kana 200,000 metric tons out of 538,000 metric tons. Saka tine chikafu chakakwana chokuti nyika inoguta.
Vamasuka vanoti vakagadzirira kupa matani zvuru makumi matatu nezvina kana kuti 34,000 tons zviri kudiwa nebazi rezvekuchengetwa kwevanhu.
Vanhu vanenge vachida rubatsiro rwokuwedzerwa mabarwe neve social welfare vangaita ivo 3.8 million. Zvichireva kuti state chifana kuvapa matani kubva kuGMB anoita 34,000 pamwedzi wega wega. Tinawo akawandisa.
United Nations mugwaro rakaburitsa mukupera kwemwedzi wapera rinonzi Ukraine Crisis and the Food Security in Zimbabwe yakati zviri pachena kuti zvinhu zviri kudhura munyika nekuda kwemafuta edzimotokari aya anotengwa kubva kunyika yeUkraine neRussia idzo dziri kurwisana zviri kukonzera kusafamba zvakanaka uye kunonoka kufambiswa kwemafuta achiuya nekure zvinoita kuti adhure. Mumwe mugaro wemuchinhoi vatakunda mukarakate vanoti zvinhu zvirimo muzvitoro asi hazvisi kutengeka nekudhura.
Izvezvi zvinhu zviri kuwanika hazvo mumashops asi nyaya yekungoti vanhu havana mari kuti vaita sei vakwanise kutenga zvinhu.
WFP iyo yashanda muZimbabwe kwemakore makumi maviri inoti donzo rayo nderekubatsira hurumende kuti ipedze dambudziko renzara munyika gore ra2030 risati rasvika pasi pechirongwa chepasi rose chinonzi Ending Hunger by 2030. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Chikoro cheDominican Convent muHarare chinonzi chadzinga vana vasere vasikana vanonzi vakawanikwa vakadhakwa vari kuita upper six mutsamba kuvabereki. Chikoro ichi chinoti vana ava vakawanikwa vakadhakwa pavainge vaenda kunyanga kubva musi wa12 kusvika musi wa15 ndira. Mukuru wechikoro ichi Sister Kudzai Mutsure vati vakagara dare vakawana vana ava vaine mhosva vakakurudzira kuti vaende kunobatsirwa nenyanzvi. Hatina kukwanisa kuvabata kuti tinzwe zvizere. Tatumirawo mubvunzo kumutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro asi vange vasati vapindura mubvunzo wedu pataenda pamhepo. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vanoti zvinodadisa kuti muutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakaona zvakakodzera kutumira gurukota rezveupfumi amai Janet Yellen kuAfrica sechivimbiso chavakaita kumusangano mukuru weUS Africa Leadership Summit wakaitirwa muWashington DC mwedzi wapera. Amai Yellen nasi vanga vari muSouth Africa umo varumbidza zvikuru hurumende yenyika iyi vachitiwo vari kuda kuedza kudyidzana munyaya dzezvemhando dzemoto kana kuti energy vachiti zvirongwa izvi vachiti zvirongwa zvekubatsira South Africa zvichatsigirwa neAmerica nedzimwe nyika dzekunze. America yakazivisawo zvakare kuti mumiriri wayo kuUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vachange vachishanyira nyika dzinoti Ghana, Mozambique neKenya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mchanganya uye na muzvinafundo Gwekwerere nezvenyaya iyi.
Kutuma kwaita mukuru weAmerica vaBiden, amai Yellen, vanova vari kubato rezveupfumi hwenyika yatinoti treasury, kuti vaende Africa kunosangana navakuru vokuZambia navakuru vokuSouth Africa, chinhu chinofadza zvikuru. Endi tinoona kuti vari kutozadzikisa chivimbo chavo chavakati vachabatsira Africa. Tinoona kuti taremekedzwa seAfrica kutumirwa vana mai nokuti musha mukadzi. Saka vatuma vana mai ndo vane moyo inonzwira vachanoona nhuna dzose dziriko kuAfrica tigowana kubatsirwa.
Munoona nyika yeZimbabwe ichizobatsirikawo sei takatarisa nyanya kumadzimai?
Tinoona kuti Zimbabwe inokwanisawo kubatsirika ipapa. Kunga Zambia yabatsirwa, kunga South Africa yabatsirwa, aya madzisahwira eZimbabwe. Ukuti kana vatobatsirwa nesuwo tatobatsirikana. Kana zvemhando dzemoto zvavakavimbisa kuti vachabatsira zvinova zvinonetsa muSouth Africa zvichibatawo neZimbabwe zvikagadziridzwa. Nesuwo tinenge tawanawo raramo samaZimbabwe. Zvakare tinoona kuti pakudyidzana munyaya dzezvoupfumi kwavanovimbisa kuti vanoda kuti vasumudzire Africa isanyanya kupinda muzvikwereti zvinozoisunga asi kuti igone kuzomira yega mune zveupfumi izvi, Zimbabwe inenge yatobatsirikawo zvakare. Endi chinhu chinofadza zvakare kuti kune mumwe mudzimai zvekare atotumwa kubva kumubatanidzwa wenyika dzepasi rese United Nations kuti vaendewo kunyika dzakaita seGhana, Mozambique neKenya kunova kwakari kuAfrica. Kushanya kwamadzimai iwaya tinotoona kuti kunotofana kuva nepundutso foZimbabwe.
Muzvina fundo gadziro gwekwerere vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muFlorida muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varimi vemupunga kuKenya vabatana mukurwisa shiri dziri kudya zvirimwa zvavo. Vakuru vakuru vehurumende iyi vachiti vari kuda kushandisa muchetura kudziuraya, asi vanochengetedza zviwanikwa vachiti kuita izvi kunogona kuti dzimwe mhuka dzizodya shiri idzi dzichibva dzafa. Russia mangwanani anhasi yaenderera mberi neurongwa hwayakatanga zvakare nezuro hwekurwisa maguta akawanda emuUkraine nezvombo zvemuchadenga kusanganisira ndege dzemhando yemadrones. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rasvitsa gore kubva zvaraumbwa gore rapera. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakazivisa nezvezita itsva musi wa24 ndira gore rapera. Vamwe vanoti bato iri kusvika panguva ino rinofanira kunge rave neutungamiri hwakajeka, asi vaChamisa vanoti vanhu havafanira havo kukurumidza kumedza kutsenga vachada sezvo zvose zviri mugwara. Asi bato iri rakwanisa here kuti rizadzikise zvimwe zvinhu zvarakavimbisa kuti richaita parakaumbwa? Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanomiririra Gutu mudare reparamende vachikokerawo bato reZANU-PF mudare reparamende iri vapupurai togarepi, uye vanomirira Warren Park vari nhengo yeCCC vaShakespeare hamauswa. Tatanga nekubvunza vahama uswa zvinhu zvakwanisa kuitwa nebato ravo kusvika pari zvino.
Zvinhu zvakaitwa zvisati zvamboitwa kunyange nerimwe bato ripi, kunyange mudunhu reAfrica, nekuti bato rinenge raumbwa riine mwedzi miviri rinokwanisa kukwikwidza rokunda zvakadaro musarudzo dzinenge dzaitwa dziri zvemabielection. Isu tinoona sekuti chinhu chakashamisa vakawanda nekuda kwekuti kazhinji kazhinji anonzi mabielection aya vanhu havazoende kunovhota. Asi munoona pano muumbwa CPC ichiva neruvara rutsva ichiuya nekufambiswa kwebasa rezvematongerwo enyika kutsva, inoona richikwanisa kuita vanhu vakawanda kudaro, vanhu vachikwanisa kunovhota. Bato rinonzi ZANU-PF rashingiridza vana veCPC riri kuvarambidza kuita mamiting avo. Ivo veZANU-PF vanoita mamiting avo pakwedira vasina kupiwa mvumo nemapurisa.
Regaititi vatogarepi vapindure ipapo. Honorable togarepi pindai tinzwa.
Chokutanga ndechekuti vahama kutya ndevekwatiriti nekuti vari kutaura zvetriple c tinombovaona vari kumdca. Handizivi ndevepatiipi asi ndichadavira zvavataura. Handizivi kuti triple c yakapomerwa ZANU-PF here kana kuti vakapoma vachida kuita zvepolitics. Kana vachida kuita zvepolitics sezvavataura vanenge vana mamwe mawadzi nemakonstituensi avakahwina. Munhu anorambidzwa kuita zvematongerwo enyika haangambowanikwi achiwana paanohwina. Asi kuti yetriple c chinhu chakaumbwa chisina chimiro chavanoti muchirungu an amorphous creature, hachina kana kuti kumberi ndokupi shure ndokupi. Saka kana zvichivarambira kana vakawazvogozha hakuzi kuda kwezvanupiwo. Kungotiwo pachavo havana kurongeka, havana structure, havazikamu kuti ndeyavachashamisa vari voga here, ndeyana hama uswa here, ndeyani. Saka zvinhu hazvifambi kana zvisina urongwa. KuZANU-PF tino urongwa hwakanyatsobuda, kana uchitevera unoziva waunoterera.
Vahama uswa pindurai tinzwe pari kutaurwa pakuti bato renyu pautungamiri harina kujeka.
Bato redu pautungamiri rakajeka. Ivo vatogareti vanozviziva zvimwe zvaangada kutaura zvekuti NDC Alliance haisiwo iri kutaurwa nezvayo pano, pari kutaurwa nezvetriple c. Ivo vanotoziva kuti triple c yakafoma yakaumbwa zvaita sei. Bato rezvanupiefu richinzi rasungirwa kuti vari kuita central committee meeting yavo paZANU-PF headquarters. Kana vachiita meeting yavo ipapo havana munhu anovasunga. Ndozvatiri kuti ngazvingoitikawo izvozvo kutriple c kana vatogareti vachiti ivo vakazvarwa kare. Ngavachizviratidza mukutsamira zvinonzi gudo guru pesa mutwe vakuru vaduku vagokutya. Isu toda kuti tivaremekedze sekuvaremekedza kwatinosingoita. Vatitungamira zvakanaka, mutemo uchishanda kuvanhu vose uri wejekerere.
Vatogare pipeta itinzwe.
Baba vari kutaurava kana kuona rebho vari kutaurava, ndinofunga vanokangama kuti politics zvinofanira kuitwa pasi pomutemo wenyika. Kana vachida kuita misangano yavo kungoudza mapurisa zvingagoza kudii. Kana vakada kuita musangano murodhi vakavhara rodhi, rodhi haisini yavanhu vepolitikska. Kuna vamwe vanoda kuenda kuchigayo, kuna vamwe vanoda kufamba kuenda kumashopu, vanoda kuenda kuchipatara. Ivo vakavhara rodhi yose vachita ngatinzwe kuti vakasungirwei.
Avo vanga vari vapupuraito garepi vanovamiriri weGutu mudare reparamende, vachikokerawo zvakare bato reZANU-PF mudare reparamende iri. Manzwawo zvakare kubva kuna vaShakespeare hamauswa vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yetriple c. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nezvemabasa ari kuitwa kusimudzira madzimai muAfrica. Takatarisawo nyaya yekushanya kuAfrica kwegurukota rinoona nezveupfumi muAmerica, amai Janet Yellen avo vari muSouth Africa pari zvino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumiriri wezengeza West mudare paramende vajob sikala vota dza kumira pamberi pedare sezvo urwere hwavo huri kunzi wakomba. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoudza vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti muZimbabwe hamuna nzara asi vanhu vanoda kusvika mamiriyoni matanhatu vachinzi vari kuyaura nenzara munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 26 kuzibandlela 2023. Igama nguNtungamili Nkumo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikesi yakhona namhlanje isaqhubekanga ngoba ube ngekho, so sizoqhubeka mhla ka 9 February. Abamgcinayo ngale chikuru maximum prison bathi yena kezwa kuhle. So thina asikamboni okwamanje. Ikona siza yakhona isikurubishi ebona ukuthi uzwa njani.
Umeli wezengeza West edalele parliamente olilunga le Triple C umnumzana Job Sikala wehluleke ukuya enkantolo lapho ukuthethwa khona icala lakhe lokuphazamisa isandla somthetho namuhla ngoba ebikwa egula kakubi entolongweni lapho avalelwe khona.
As you know, South Africa is the first country with a just energy transition and creating a low carbon and climate resilient economy.
Umphathi ntambo ogatsha lwezemali eMelika unkosikazi Janet Yellen uqhubeke ngemihlangano yakhe kwele South Africa leziphathamandla zakulelo liswe. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-Feed Africa 2 Summit ukuthi eZimbabwe lilokudla okwaneleyo. Lanxa nje inhlanganiso esifana le-WFP zisithi izigidi zabantu ziyalamba njalo zidinga ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West eParliamente olilunga le Triple C umnomzana Job Sikala wehluleke ukuya emthethweni laba namuhla lapho ukuthethwa khona icala letheswayo elokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho ngoba ebikwa egula kakubi entolongweni lapho avalelwe khona. Abachuchisi bathi uSikhala wadala leli cala ngemva kokuthunjwa lokubulawa kwelinye lamalunga e-Triple C unkosazana Mo Blessing Ali. Ubhekane lamanye njalo amacala okuphehla udlakela, kubika uMavis Gama.
Umnumzana Sikhala wake wabonwa ngabodokotela bakhe kanye labakahulumende ekhonale entolongweni kumaviki ambalwa edluleyo. USikhala akasanelisanga ukubuya emthethwandaba kamantshi eHarare lamhla kule mibiko ethi uyagula kakubi lapho avalelwe khona eChikurubi ngemva kokubotshwa ngonhlangula wanyakenye. Abalondoloza izibotshwa emajele abangathandanga ukubethwa ngamagama bathi uSikhala wehluleke khona ukugada imota ethwala izibotshwa ngenxa yokungezwa kahle. Abachuchisi bathe bakubone kufanele ludluliselwe phambili loludaba. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi sebegijigijima ukuthi babone ukuba uthola usizo lwesiphangiphangi.
Ikesi yakhona namhlanje isaqhubekanga ngoba ube ngekho, so sizoqhubeka mhla ka 9 February. Abamgcinayo ngale chikuru maximum prison bathi yena kezwa kuhle. So thina asikamboni okwamanje. Ikona siza yakhona isikuru bishe ibone ukuthi uzwa njani.
Unkomo uthi bakhathazekile kakhulu kuba imithethwandaba iqhubeka ilokhe imncitsha ithuba lokuthi ahlawule isibambiso sebail ingamzweli lokuthi yena ngokwakhe uligqwetha elisebenzela kiyo lokuthi akezwa kuhle. Usikhala usenze imizamo elithumi lambili yokucela kuba avunyelwe ukuhlawula ibail, kodwa imithethwandaba kamantshi lo we-high court imalela kuzo zonke izicelo.
UJob Sikhala kaso an ordinary person. Usikhala ngu-member of parliament owezengeza we-constituents. Usikhala ligqwetha and kumele ama-courts labo bamtreate njengomunye wabo. Yisifiso sethu thina njengamagqwetha ukuthi hayi amalungelo akhe a-observe ledale, kodwa hayi sizawubona lathi sizayenza lokho konke esikukhwanisayo ukuthi simkhuphe ejele.
Umnumzana Sikhala wake wabonwa ngabodokotela bakhe kanye labakahulumende ekhonale entolongweni kumaviki ambalwa edluleyo. Kasisane lisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sohlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services uNkosazana Meya Kanyezi ukuthi sizwe ukuba uSikhala wanelisile yini ukubonwa ngodokotela ekuguleni kwakhe lokhu njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. USikhala ubotshwe nyakenye esetheswa umlando wokutshotshozela uDlakela ngemva kokuthunjwa lokubulawa kukaNkosazana Ali ngocatshangelwa ukuba kulilunga elebandla lezanu-PF umnumzana Pius Jamba Mkandi, yena osewalivumayo icala lakhe emthethwandaba. Emveni kokubotshelwa lelo cala wetheswa njalo elinye lokuthi wayephazamisa amapholisa ngesikhathi esenza uphenyo lwawo emthethwandaba, ebekwa umlando ukhuluma amazwi ayephathelane lo daba lokuthunjwa kanye lokubulawa kukaNkosazana Ali okuludaba obekumele luziwe lamhlanje. Phezu kwalawo macala amabili uSikhala ophakathi kokuthoniswa elinye icala aletheswayo lokuthi wakhuthaza uZulu ukuthi atshengisele okulodlakela kusehlakalo somnyaka ka-2021 esasiqoqwe ngabenhlanganiso ye-July 31st Movement, yona ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume. Lokhu kutshengisela akusaphumelelanga ngemva kokubotshwa kukaNgarivume labanye bakhe. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zithi isisekelo sombuso siyakuvumela ukutshengisela ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umphathi ntambo ogatsha lwezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen namuhla uqhubeke ngemihlangano yakhe leziphathamandla zakwele South Africa kuhambo lwakhe lwensuku ezine kulelo lizwe ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kwezamabhizimusi. Kubika uThuso Khumalo.
Bekulusuku lokusebenza gadalala lamhlanje kumphathi ntambo Yellen njengoba eqedela ngalonke engena imhlangano etshiyeneyo. Nkosikazi Yellen wethekelela ele South Africa ngenhloso yokuthuthukisa ukudlelana kwezamabhizimusi emazweni omabili. Usuku lwakhe luqale kuseni lapho ahlangane khona lomphathi ntambo ogatsha lwezemali kwele South Africa umnumzana Enoch Godongwana. Kulomhlangano ababili laba bakhulume ngesimo sezomnotho wakwele South Africa ontengantengayo, ukusweleka kwamandla kagetsi osekuhluphe kakhulu, lokunye okuphathelane lezomnotho. Unkosikazi Yellen uthe kuqakathekile ukuthi le South Africa lithole isombululo sohlupho lwamagetsi.
As you know, South Africa is the first country with a just energy transition.
I-South Africa ngelinye lamazwe asesungule inhlelo zokugaywa kwamagetsi angelangozi emkhathini ngokusebenzisana leMelika. Lokhu kusazisa kakhulu ekuthuthukeni kwezomnotho.
And creating a low carbon and climate resilient economy.
Kunkulumo yakhe kulomhlangano, umphathi ntambo Godongwana yena uthe iMelika ilobudlelwano obuhle kakhulu le-South Africa.
The United States ranks among South Africa's top trading partners with a diverse flow of goods, services.
Imelika ngelinye lamazwe yaphezulu kwawo wonke kwezokuthengiselana le South Africa, lokhu sifisa kuqhubeke ngoba kusiza umnotho wethu.
My hope is that this may continue.
Ngemva kwalo umhlangano, umphathi ntambo Yellen uye kusidlo semini lomelo weMelika kwele South Africa umnumzana Ruben Brigitte kanye lenkokheli zamabhizimusi akwele South Africa leMelika. Lapha ke kukhulunywe ngamathuba okuqhuba amabhizimusi lendlela zokwaxhasa. Usuke lapho wethekelela inkampani ezimota iFord Motor Company eseduze lePretoria. Inkampani yeMelika le iqatsha abantu abedlula izinkulungwane ezine 4000 kwele South Africa. Unkosikazi Helen uphethe usuku lwakhe ngokuqhuba umhlangano losiba likhulu ebhanga lesizwe kwele South Africa umnumzana Lesija Hanyaho. Limhlangano yengeza kwayiqhube izolo lomongameli Cyril Ramaphosa abaphathi ntambo bakwele South Africa kanye lomunye lapho ahlangane khona lengcitshi kwezokubulawa lokuthengiswa kwenyamazana zendle okungekho emthethweni. Kusasa uzaphetha uhambo lwakhe ngokwethekelela isabelo seMpumalanga esigcwele iziphala ezipheka amagetsi amalahle. UHelen uhambo lwakhe lwakuqala lokwethekelela amazwe ezwekazi leAfrika lokhe wabekwayo kulesi sikhundla nguhulumende kamongameli Joe Biden waleMelika. Kusasa uzagqiba uhambo lwakhe lolu oluqale kwele Senegal wasuka lapho waya kwele Zambia andubana eze eMzansi Afrika. Ngimelestudio 7 ePretoria kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano weFeed Africa 2 Summit oqhutshelwa eDakar kwele Senegal ukuthi eleZimbabwe lilokudla okwaneleyo lanxa nje inhlanganiso ezifana leWorld Food Program zisithi izigidi zabantu ziyalamba njalo zidinga ukudla. Umnangagwa uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi ilizwe liyazimela endabeni zokutholakala kokudla okwaneleyo. Uthe lokhu ukwenza ngokuqinisa inhlelo zokulima ukudla okufunwa ngabantu nsuku zonke okugoqela ingqoloyi umumbu lokunye okuchiyeneyo. Umnangagwa ubuye wathi ngenxa yokuguquka komumo womkhathi uhulumende sowavuselela lokuqinisa inhlelo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation schemes ukuze ilizwe leZimbabwe lenelise ukuthola amathani edlula izigidi ezimbili zengqoloyi lamanye njalo afanayo awumumbu ngomnyaka. Kodwa uthi lumsebenzi usuke waphazamiseka ngokuqhamuka kwempi phakathi kweRussia leUkraine osokusenza ukuthi iZimbabwe ivuke izenzele ngoba kade ithembele ekuthengeni imfundiso leminye imitshina emazweni womabili. Lumhlangano wenziwa phansi kwendikimba ethi Feeding Africa Food Security and Resilience. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe locubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Uhulumende uyasithembisa ukuthi ukudla okukhona lapha eZimbabwe. Nxa abe-GMP bekhuluma bathi bona balomumbu okwanisa ukuthi abantu badle lapha eZimbabwe ngomnyaka lowo ka-2023 njalo ama-grains anjenge-wheat akhona.
Uhulumende uyasitshela ukubana kule nani lingaka lamathani okudla okusesiphaleni sesizwe. Kule ndlela yini singathatha khona iqiniso ukubana khonokho esikutshelwayo yikho sibilo kuyikho.
Udo esilalo ukuthi asila ndlela ukuthi verify kumbe sibone ukuthi lingaba iqiniso yini okukhulunywa nguhulumende. Njalo olunye udubo olukhona ukuthi siyakwazi ukuthi kule corruption enengakhulu endaweni ezinjenge-GMP lapho abantu abathenga umumbu bahle babathengisele njalo abe-GMP ngemali ephezulu. So sizamelele ukuthi sibone phakathi womnyaka ukuthi abantu baya besutha yini, baya belawo yini umumbu njalo uyabe ungaduri yini.
Ngombono wakho uhulumende enzeni ukubona ukuthi akulanjwa elizweni kuyina ngancedisa ngakho izizalwane zeZimbabwe?
Ngokubona kwami kumele uhulumende aqhubeke ukukhuthaza abantu ukuthi balime ama small grains lomumvu, njalo nxa kulethubela ukuthi ube lama irrigation schemes. Ngibona njengani uhulumende oseqalile wenza ama irrigation schemes, kumele njalo asupporte ama irrigation schemes ukuze sibe lokudla okuningi lapha eZimbabwe.
Umnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni logeina kumete saiti we Studio 7 eseHarare. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uNed Price, uthi ilizwe lakhe kalilani lokuthi eleUkraine lizasebenzisa njani uncedo lwezikhali ezinkulu zamathenki empi empini yalo leRussia. UMongameli Joe Biden weMelika wazise izolo ukuthi sebethumele usizo lwezikhali zohlobo lwama M1 Abrams tanks angamashumi amathathu lanye 31. Ele Germany lalo libikwa lithumele isikhali zama Leopard 2 tanks alichumi lane 14. Owake waba ngumongameli weLemoritania uMohamed Ould Abdel Aziz umiswe phambi komthethwandaba izolo esetheswa amacala okuchaphaza lokuntshontsha izigidi ezedlula amachumi ayisikhombisa zamadola eMelika $72 million ngesikhathi esembusweni. U-Azizi yena uyawalandula lawa macala esithi kuhlukuluzwa asekwenziwa ngabasembusweni kathesi. Ukufuthelana kuyaphambili phakathi kwe-CCC leZANU-PF phezu kokubotshwa mahlayana kwamalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa phambilini kokhetho oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ukufuthelana lokhu kuqheliswe yikubotshwa kwamalunga e-CCC angamachumi amabili lasithupha 26, agoqela amalunga edale lephalamende amabili, umnumzana Amos Chibaya omela imkhoba kanye lomnumzana Costa Machingauta omela iBudiriro. Abasolwa babotshwe kumaviki phosi amabili edluleyo eBudiriro besetheswa icala lokwenza umhlangano ngaphandle kwemvumo yamapholisa. Balokhe bevalelwe njalo amagqwetha ayaqhubeka ngemizamo yokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Abantu laba babotshwe bebuthene endlini kamachingawuta lanxa nje umthetho ungatsho ukuthi abantu kumele bazise amapholisa nxa besenza imihlangano ezindlini zabo kumbe endaweni ezingayisizo zomphakathi. Umeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikala yena oselenyanga eziyisikhombisa evalelwe eChikurubhi esetheswa amacala okuphehla udlakela. Umholi weCCC umnumzana Nelson Chamisa uhambe emthethwandaba kuleviki ukuyasekela abasolwa lapho akhulumisane khona labo ebakhuthaza ukuthi bengephuki imoya ngokuvalelwa kwabo. UChamisa usole kakhulu uhulumende weZANU-PF esithi ubopha amalunga ebandla lakhe njengoba esesaba ukubo ukunqotshwa kukhetho oluzayo. Kodwa abeZANU-PF bathi abeCCC bayabotshwa njengoba bathanda ukwephula imithetho. Kepha umbuzo osemlonyeni abanengi ngothi kungani kuhlala kubotshwa be-Triple C kuphela. Abezanu PF bengabotshwa lanxanje labo betshona besenza imihlangano yokudinga usekelo kuZulu. Sixoxele lunga le-Triple C umnumzana Pedniko Pepe, lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule, onguye osungula lingxoxo.
Awethu Nkomo, amalunga ezanu PF ungahamba ngathi nginanzelele ukuthi imhlangano esiyabe siyenza iyabe isaziwa ivikiwe emapolisini engxa imihlangano le Nkomo ngesikhathi sena sesiphithiphi njengoba sesisizwe ezilandelayo. Uzathola ukuthi imihlangano engxenye kwezindawo yathi ukuthi imihlangano izothola ukuthi enye iphathi ethile engxa izaphu layo le mihlangano endaweni yaleyo ibani ithithi hayi lapha amapolisa bese siba yiwa ehlukanisayo. Imithetho imihlangano le iyabe isaziwa ngamapolisa iyabe ivikiwe emapoliseni iningi lakhona. Ngingazi njalo kumbe kungabe kukhona eminye imihlangano eyenziwa ingabikwanga emapoliseni. Hhayi lokho-ke anginalwazi lakho, kodwa kukhona ukuthi imihlangano mina engiyaziyo ukuthi iyabe ivikiwe emapoliseni.
Baba Bebe naso
baba ntingameli u-Ian Smith ye-UP I besala lo mbuso kwayenziwa zonke indlela saze sathatha imibhogo sabo lwegangeni ngoba babesizwa ubunandi bombuso. Kodwa-ke bona babengcono ngoba ubunandi bangikhona babekwazi ukushiya nabanye sonke sasiphila. Lawa amadoda lawa isintu sithi sona umuntu olomoya mubi umthakathi, unfertile. Umuntu olomoya mubi umthakathi. La madoda lawa sesebenza njengabathakathi, sebesizwa ubunandi bombuso kabasafuni ukusuka, sebesidla imali yonke, sebesenza lokho sithi yi-corruption kuxhwala. Asisatholi lutho lina thina kanye nemvuthu alisekho. Ilizwe selingumuyanga wokugcina nothi e-Afrika kuphela, emhlabeni kuphela. Kho lokho abakwenzayo ukuthi basebenzise ama-tactic kaSmith kiphi abawathathela umbhobho. Kambe asibo ukuthi sathandi konoko usathandoko ngoba awusoze usebenzisa amaqhinga kaSmith asenza sikhathi umbhobho sebhangeni khathesi uze wasebenzise aze adlule indlela asetshenziswa ngayo uSmith. Kodwa engingakutsho kingabili ukuthi ongaphelile kuyahlola engingakutsho yikuthi oGaddafi babesithi bangama-Iron Man bangaphi, oSaddam Hussein babesithi bangama-Iron Man bangaphi. Lokho kuzabaphelela one way or the other, kuzaphela kuphela.
Baba Gawule uyazizwela lapha ukuthi izanu ngusathane kule mpondo, kanti abuye athi ubaba uBhebhe sobohla amanyosi njengoba mhlawumbe sisiya kukhetho nje.
UBhebhe ngiyamuzwa sibili umzukulu wami ukuthi ngalokho okobuthakathi akwethesha izanu kuyeyo. Kodwa-ke ngithanda ukuthi ngimkhumbuze khona uBhebhe njalo okwaziyo nawe baba Nkomo ukuthi iqiniso ngelithi uyabona amachechi wonke nje mile abathakathi bayatholakala kiwo. Uyabona khona bemabandleni wonke zombusazwe abathakathi bayatholakala kiwo. Lakubobhebhi kwabathakathi bakhona abathakathi abaloyemini tililanga libani bebayatholakala ngoba kathesi ungakhangela kulezi ndawo kade kusenzakala. Angifuni ukuqamba la mabizo, i-corruption eyenziwa ngabantu be-opposition laba abanye bakhona iyesabeka nakuma-councils abo la. Ama-councils aranwa ama-CCC kuyanuka kubolile kulokuganga ngamagovu amasela silatholakala khona. Yo la kuzanu PF akhona amasela lakubo-CCC akhona amasela atholakala. So nga sikhuluma ngabantu ababi, abantu babi batholakala indawo zonke.
Kuthwala izingcekeza lani liyanuka baba uBhebhe.
Uyabona umuntu ongakwazi i-governance ngiyozakhuluma into enjalo. Nga sikhuluma ngento ze-governance ntungamile. Into eziningi zenzakala ku-administration. Ama-councillors aquma kumbe enza umthetho kuphela. I-implementation ye-administration. Ungakhangela ama-councillors wonke across the country, akula noma eyodwa i-council ele-chief executive ngeyithi u-town clerk ongowe-CCC bonke abezana. Majority of our directors ngabantu bezana. So during implementation aba implementa ngobani? Ngama staff aba ngabantu bezana. Malumani ngiyakwazi ukuhlakaniphile mani ungazi wakhuluma njengomuntu wesithutha.
Baba Gawule ngamafithana kuyiphethe.
Ngicela ukumnikeza isibonelo se-council ebolileyo yabo, yena ama-councillors awolileyo, no-town clerk wabo owe-CCC obolileyo i-Victoria Falls.
amasela sibe asekhula le avulana nyamanga ukuthi bayekelelwani bona abantu ukcount yakhe babethi bam attack bamlokuza ama councillors akona yale kakhulu laye yale kakhulu ezamemvikele beyale nxa ukuthi bantshontsha bonke sebebhubhisile labana abantu ubuselo obunjana buyathengisa ukuthi abantu labana vele bona ngabantu abanjani ngamasela sibe amasela ayesabekayo
ngamafitshane babuphepha kuyiphele.
Hayi, angake ngisho nemphendulo imali yami uyakhanya ukuthi bona lapha secatshile ngomboko omunusa angisaboni ukuthi engingakuphe engingakutho nje kuye yikuthi hhayi konke singakukhuluma izanu into eseyiyenza lapha sihlubuluza abantu abamela abantu isihlubuluza i-PCC njenge-political party yibo abakhuluma kakhulu ukuthi eka-structure ekasithi lokhu okwenza ubone bekhuluma njalo sebajayele ukuthi bona bayabuya kithi lapha bafike babribe kumbe bathenge abantu bethu abakusinia leadership kuma-structure pho kathesi asikho leko-structure kabakwazi uyazathenga bani.
Umnumzana Bednico Pepe lilunga lebandla le-CCC ubexoxa endawenye lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum uNorman Mapeza uthi akalahlekelwa yibuthongo ngokungancintisi kweqembu lakhe kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Khuluma lentatheli zindaba zemidlalo yesedolobheni lakobulawayo lapho iqembu lakhe lizilolonga likhona phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka. UMapeza uthe iqembu lakhe kalikafiki ebangeni lokuthi selingaqhudelana lentshantshu zakwamanye amazwe.
Kuyadanisa ukuba senelisi ukuncintisa lathi kuzwekazi le-Afrika, kodwa nxa sesikhuluma iqiniso thina sisemuva kakhulu njengelizwe nxa uqathanisa la mazwe afana leMorocco. Ungakhangela okwenziwe lilizwe leMorocco kumidlalo yezizwe zomhlaba kuyisibonakaliso salokho okwenziwa ngamaqembu akulelo. Singahamba siyencintisa kuzwekazi le-Afrika, kodwa kusizani ukuyatshaywa kabuhlungu sigcine singasazithembi.
Iqembu le-FC Platinum nyakenye likhulule abadlali asebekhulile abake baphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Njalo uMabheza uthi akumelanga ajahe laba abasakhulayo aselabo loba nje benelise ukuphakamisa isicoco sekhasi laka Premier Soccer League.
Nxa kungathiwa sesivunyelwa ukudlala lamanye amazwe, njalo kumele iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili ledlala lelinye ilizwe, siyabathatha ngaphi abadlali bakhona? Kumele inkokheli zomdlalo wenguqu ziqale inhlelo zokuba kube leli yamaqembu amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili edlala kanye kanye lemidlalo ye-PSL.
UMabheza uthi kuzamele kuvuselelwe imidlalo yabasakhulayo ukuze umdlalo wenguqu kweleZimbabwe uthuthuke, amaqembu akuleli lawo yenelise ukwenza kuhle.
Nxa kungathiwa sesivunyelwa ukudlala lamanye amazwe, njalo kumele iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili ledlala lelinye ilizwe, siyabathatha ngaphi abadlali bakhona? Kumele inkokheli zomdlalo wenguqu ziqale inhlelo zokuba kube leli yamaqembu amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili edlala kanye kanye lemidlalo ye-PSL.
Iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise isicoco se-league ekupheleni kwemidlalo yanyakenye, njalo lokhu bekungokwesine ukuba liphakamise inkezo le. Ngokunjalo lizadibana lelebulawo ye-Chiefs, lona eliphakamise inkezo ye-Chibuku Super Cup ngenyanga kaNhlolanja. Emdlalweni we-Castle Challenge Cup yiwo zasungula imidlalo yalonyaka yesigaba se-Premier Soccer League. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela uhambo lukanobhala obona ngezemali kwelemelika. U-US Treasury Secretary Janet Yellen yena ohlanganele siphathamandla zakwele South Africa namuhla. Ayike kwanele mthwaka zomuhle likhumbulelo yalandela ke uhlelo lwe-Life Talk. Olivalelisayo ngenjabulo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.